Inya yechokwadi inowanika mushoko raMwari. Makore mazhinji akati achipfuura, makristu vanova vatendi vaJesu vakaramba vachitambudzwa, asi vakaramba vakamira pakutenda kwavo. Zvino Johani, mumwe wavadzidzi vepakutanga, akanga ari muupoteri nekuda kwekutenda kwake. Rimwe ramazuva akanyorera tsamba kumakereke achitsanangura chiratidzo chaakanga aona. Muchiratidzo ichi akaona Jesu akamuti, "Usatya, ndanga ndakafa, zvino ndava mupenyu. Uye ndava nesimba pamusoro perufu." Zvino Johani akaona denga Mwari vagere pachigaro chavo chekutonga. Jesu akamira kurudyi rwavo. Zvino ngirozi dzine zviuru zvamazana namazana emazana, nevanhu vendimi dzose nemadzinza ose enyika dzose, vakakomberedza chigaro chekutonga vachinamata vachiti, "Gwayana rakapa upenyu rakafanirwa kugamuchira rukudzo rwose, mbiri yose nekubwinya kwose." Johani akaona zvaizoitika kumagumo. Wakaona Satani achisimuka nehondo kurwisa makristu. Asi asati ambovavamba, Mwari achamukunda. Achatora Satani omukandira mumoto usingadzime. Zvino Mwari vachatonga munhu wese akararama panyika. Ani nani akatenda mune zita raJesu, zita rake richange rakanyorwa mubhuku yeupenyu. Ani nani ane zita risina kunyorwa mubhuku yeupenyu achakandirwa mumoto usingadzime. Zvino kuchava nedenga idzva nenyika idzva. Mwari vachagara nevanhu vavo, vachava naye vachimunamata, vachiona chiso chake nekusingaperi. Hamuzodi zuva, nekuti Mwari vamene vanenge vari chiedza. Hakuzove nokurwadziwa kana kurwara nyangwe nerufu. Hapana chakaipa chichatenderwa kupinda. Kuchange kuine rwizi rwemvura yeupenyu kubva pachigaro chaMwari. Mativi ose erwizi achange aine muti waupenyu. Ani nani zvake anokwanisa kuuya kuzonwa mvura iyi kana kudya kubva pamuchero. Zvino Jesu akati, "Ndini wekutanga nekuguma, uye ndinokurumidza kudzoka." Ndipo panoperera nyaya iyi yechokwadi inobva mushoko raMwari.